Bato riri kutonga rezano PF rakaita sarudzo dzemaprimary svondo rapfuura idzo dzakasiya vazhinji mubato iri vasina mufaro. Sarudzo idzi dziri kuitwa zvakare mune matunhu umo dzisina kufamba zvakanaka. MDCT yavachamisa iri kuita chirongwa chekuti vanoda kumirira bato iri vataurirane, uye muHarare veruzhinji vakaramba izvi pamisangano yakaita mhirizhongano kupopotedzana. Sezvakaitika muzano PF, vamwe vanoti mazita avo akabviswa pavanhu vachakwikwidza zvisina tsananguro, asi vakuru vebato iri vanoti vari kutevedza gwara resarudzo ravakabvumirana. Mumwe mugari wemuHarare, Tafadzwa Shumba, audza Studio 7 kuti zviri kuitika mumapato makuru aya zvinoratidza kuti mapato aya haasarudze vatungamiri vavo pajekerere.
As we go forward towards my elections in 2018, ZANU PF ne MDC dzakangofanana in the sense kuti pavari vese vari two, they are failing to reach an agreement kuti vaita sei during selection of candidates avo. They are going to fail.
Izvi zvatsinirwa navaON Hiwayo, avo vati matambudziko aya ari kukonzerwa nevakuru vakuru mapato aya, avo vari kusima vanhu vavanoda munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Saka ndikuona kuti sarudzo ratiri kuenda kumberi richava riri sarudzo rinenge rine makakatano akakura, nekuti vamwe vanhu vachabuda musarudzo dziri kubuda maprimary vanenge vari vaine vasikadivi, vaiva vari vatadza kupinda vachati taakuzvimirira. Saka kune kwauda kuitwa hondo kuti uye atindozvimirira asabudirira.
Vanoti semaonero avo izvi zvinogona kukanganisa mapato aya musarudzo. Mutungamiri webato rinopikisa uye risiri kukwikwidza musarudzo dzegore rino reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshamisa pane zviri kuitika mapato maviri aya, nekuti haana tsika yekudoma vanoamirira pajekerere.
Asi nokuda kwokuti izvo tiri kuzviona kuti vatungamiri vose havachisipo mumapoka awa. Kwava navatungamiri vatsva kuZANU PF vamunangagwa kuMDCT vachamisa. Nokuda kwokuti hapana mitemo yesarudzo dzijekere yanga iripo mumapoka iwaya, tiri kuona kuti kukonana kwoitika uku. Kukonana nokuda kwokuti mitemo inenge yoiswa kana kuti zvinhu zvoitiwa zvazvechikiribidi.
ZANU PF yave nemutungamiriri mutsva zvichitevera kubviswa pachikaro kwevaive mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe gore rapfuura. MDCT yavewo nemutungamiriri mutsva zvichitevera kufa kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi gore rino. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti kunetsana kuri kuitika mapato maviri aya kunogona kupinda musarudzo dzemunyika. Vati zvinosuwisa kuti zviri kuitika muZANU PF ndizvo zvave kuitika muMDCT.
Sekona kwangu zvakutoitika izvi zvakutaridza kuti simba ratanga richimbopa ZANU PF, simba ratanga richimbopa MDCT rakudzikira. Vanhu vakutoonawo kuti aiwa, dzimwe dzenguva uchitomirira ZANU PF kana kumirira MDC utori nemukana mushoma shoma yaungaita pamwe uchizvimirira. Saka muchinova kuti pamwe vanga vachanga vachimira semaindependent vanokwanisa kuwanda kana vanenge vakungozvimirirwa zvega kana kuenda kune mamwe mapato anenge achinzi pari nhasi mapato madiki.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muZANU PF neMDCT zvinoratidza pachena kuti nyika ichiri kumashure panyaya dzokuita sarudzo dzakachena.
Nyaya yemhirizhonga kana kuti nyaya yekusawirirana kuri kuitika mumapato makuru eZANU PF nebato reMDC panyaya yekutsvaga vanhu vanomirira mapato iwayaya musarudzo dzeparliament nesarudzo dzemakanzera, tiri kuona kuti inyaya iri kutitaridza kuti isusu seZimbabwe tichiri kumashure panyaya dzeutongi hwejekere. Tine zvakawanda zvinofanira kunge zvichigadzirwa.
Vamwe vakakundwa musarudzo dzeprimary dzeZANU PF vakatozivisa kuti vachakwikwidza musarudzo dzenyika vakazvimirira. MDCT mune vamwe vasiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu, uye vari kumirira bato iri kuHarare West muzvare Jesi Majome vazivisa kuti vachakwikwidza vakazvimirira sezvo vari kupokana nezviri kuitika mubato ravo. VaMaduku vatiwo veruzhinji havafaniri kungovhotera munhu nekuti ndewe bato ripi, uye vanofanira kuvhotera vanhu vanokwanisa kuvamiririra kunyange vasina mapato avanomirira. Zvichakadai, veZimbabwe Electoral Commission vazivisa nzvimbo dzekuti veruzhinji vaende kunoongorora mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll mumatunhu ese munyika kutanga musi wa 19 mwedzi uno ZEC yazivisawo kuti vanhu vachange vachikwanisawo kuita izvi pambozhanhare dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.